manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechishanu 3 2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inozivisa kuti yawana vanhu makumi mashanu vaine mhando yeCOVID-19 yeOmicron variant. Vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga. Veruzhinji vanoudzwa kuti vasaite chipatapata kumhanyira kunotenga zvinhu muzvitoro sezvo munyika muine chikafu chakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi mashanu vabatwa vaine mhando itsva yeCOVID-19 yeOmicron variant muZimbabwe. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunuru Mangwiro vati ropa rakaongororwa iraivi rabva kuvanhu makumi maviri vakabatwa nedenda iri paMasvingo Teachers College. Vatambi venhabvu makumi maviri nevaviri vechikwata cheunder 17 national team uye vamwe vanhu vasere. VaMangwiro vati ropa rese makumi mashanu rakavhenekwa rakawanikwa ruine utachiona hwemhando itsva yeCOVID-19 yeOmicron variant.
Sehurumende takaita ongororo kuvana vari pachikoro chiri kuMasvingo kuvanodzidzirira zvokuva vadzidzisi nevana vanga vakaungana vada kunotamba mitambo yenhabvu. Takatora ropa ravo tikaona kuti vane chirwere ichi cheCOVID-19. Asi takazotora makumi mashanu evanawo nemubatanidzwa vese tikaona kuti chirwere chaakutyisa mazuva ano chauya ichi chinonzi Omicron variant yacho iyoyo. Musi zvirwere zvinotumidzwa mazita nekuti utachiona hwacho hunenge hwakamira sei. Takawana kuti makwi mashanu evana vanacho chirwere chitsva chatiri kutaura ichi.
VaMangwiro vatiwo vashandi vese vanoshanda nekurwisana nechirwere cheCOVID-19 pamwe nevese vanorarama nezvirwere zveupenyu hwese vave kufanirwa kubayiwa nhomba yetatu.
Isu sehurumende takutanga zvakare kuti vanhu vaya vana mukoti, vana chiremba, avo vanosangana nevanhu saimi vatori venhau, vana mapurisa anosenza mimigwagwa kana kupi, vakubayiwa nhomba yechitatu. Kutanga izvozvo ndigere pano tiri kutoti vanhu ava ngavachitanga kubayiwa.
VaMangwiro vatiwo kukwira kwehuwandu hwevari kubatwa neutachiona hweCOVID-19 mucherechedzo wekuti nyika yapinda pachikamu chechina kubva zvatanga denda iri kana kuti fourth wave. Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati ongororo iyi inoratidza kuti mhando yeCOVID-19 yeOmicron ratova dambudziko guru munyika.
Kana vanhu 50 out of 50 vakatestiwa vakaitwa genomic sequencing vakaonekwa kunzi variant yeCOVID-19 yavanayo ndiyo yeOmicron. Zvinoreva kuti zvaaiwa zvino taane epidemic yeOmicron. Delta variant inenge yapushirwa kusaidi haisisipo. Uyezve zvinoreva kuti izvo Omicron iri kupararira sechamupupuri, iri kuita zvokubhebha chaizvo. Saka tinofanira kungwarira tiwedzere mamezures ekudzivirira iwo masocial measures atagara achitaura nezvavo.
Zimbabwe yava pakati penyika dzinodarika makumi mashanu idzo dzinosanganisira America, Britain, Brazil nedzimwe dzine vanhu vane chirwere chemhando yeOmicron variant pasi rose, zvichitevera kubuda kweSouth Africa pachena mwedzi wapera ichiti yainge yawana utachiona uhu munyika iyi. Nyika dzakawanda dzakabvadzamisa kutambira vanhu vanobva kunyika nomwe dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira South Africa, Zimbabwe, Namibia, Mozambique, Lesotho, Eswatini neBotswana. Zimbabwe inoti iri kutora matanho ekuona kuti chirwere ichi chisaramba chipararira munyika kuburikidza nekuti vanenge vapinda munyika vachibva kudzimwe nyika kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe vazvipatsanure kwamazuva akatarwa nehurumende mushure mekuvhenekwa chirwere ichi pavanopinda munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nedenda iri munyika yose, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vangori pazviuru zvina nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 4707. Vanhu chiuru chimwe chete nemakumi mana nevaviri vakabatwa nedenda iri nezuro wakare, izvo zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 136,379. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nemakumi maviri nezvipfumbamwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 3,829,636. Vabayiwa nhomba yechipiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mashanu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu kana kuti 2,851,625. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe zviri kushora zvikuru matanho ari kutorwa nehurumende ichizviomesera ichiti iri kudzivirira kupararira kwemhando itsva yeCOVID-19 yeOmicron variant. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
With immediate effect, all returning residents and visitors have to undergo PCR testing and will be quarantined at on cost for days recommended by WHO. Even if they present negative PCR test results from elsewhere.
Mashoko emutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa yasiya zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinoti Botswana, Namibia, Zambia, South Africa nedzimwe nemisodzi pamatama. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reLusaka muZambia vaSimon chiri kure vaudza Studio 7 parorari kuti vakachamanzwa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekuomesera zvizvarwa zvenyika zvinenge zvichishanyira hama neshamwari sezvo zvichapedza nguva yakareba zviri muquarantine mushure mekubhadhariswa madhora makumi matanhatu ekuamerica kuti zvivhenekwe COVID-19.
Zvinoshamisika nemukuru wavo vari kuti hanzi hatina kumbofosa vanhu kuti vauye kumusha, asi takafosa iva vakauya kuzotiza tichitsvaga kurarama. Tava kutiona mhuri yamwana yane gore ndisina kuona. Tinoona kutsvaka nemutemo iripo ndeyekuti ndeyeinternational relevance, tachasenge tiri kuda kuita mamesures ecovid, asi kada kuenda kumaroads chaiko chaiko tinoziva kuti kumaroad entry ports hakuna zviri kuitika zviriko, kutaita senge muri kuita zvinhu chaizvo chaizvo. Tikadzikira zvedu ndege tobva takondinya nemarodzi.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reGaborone muBotswana vaAndon Hofer Vanoti zvinorwadza kuti vamwe vava nemakore maviri vasingakwanise kusangana nemhuri dzavo mushure mekuvharirwa mumasango mavari nekuda kwecovid-19.
Sezvatinongogara kuziva kuti hurumende yeZimbabwe haina chakanaka chainoitira vanhu vayo, asi kunze kwokungoisa misodzi pamatama nguva nenguva. Naizvozvo izvi hazvitishamisi kuti vanhu vanonokwarandainwa, vanhu vanonzi vanotestwa nemari yavo yakanyanya. Musouthern region of Africa, Zimbabwe was the first country kuomesera vanhu vayo ichibhadharisa ma60 US.
Vachitaura nestudio 7 parunare vari muJohannesburg muSouth Africa, vaRonald Chikwenere vanoti vanhu vanga vachida kubatanidza kunoona hama neshamwari panguva ino yezororo nekunyoresa kuvhota muna 2023 vaona chisonekwi mavangainyoka.
Vanhu vazhinji vachaomegwa pakuti nokuda kwokuti vanhu vazhinji vanobva kuno kuvachienda kuChristmas vanosumuka kunana 15-20, saka kanopinda mukwarandaini for 10 days, zvinoreva izvoti paanobuda anenge atova nguva yekuti achitodzokera kubasa. Saka kuzowana nguva yekuti anoona hama dzake azokwanisa kurejesta, chaangangeita ndechekuti anogona kunetawo zuva rimwe kana mazuva maviri. Ndo nhamo yatakatarisana nayo iko zvino, kuti diaspora yatova padisadvantage zvikuru nenyaya yekuti havazowani mukana wakunorejesta nokuda kwo kwarandainiwa.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu reZimbabwe International Cross Border Association vaDennis Juru vanoti nhamo ine nharo kune vanotenga zvinhu kunze kwenyika kuti vatengese munyika.
Nhamo iri nevacrossborder traders yakaoma, uyezve zvakonzeresa kuti vanhu vanga vachiwana zvinhu zvakachipa. Ruzhinji rweZimbabwe kuburikidza nemacrossborder traders vakange nhamo vatambura zvakanyanyisisa kuipamusava pekuti vanga vava kungowana zvinhu kuzvitoro zvikuru chete zvinove zvinodhura, vanhu vatambura zvisingaiti.
Asi nyanzvi munyadza utano weveruzhinji vatendai mutombeni vanoti vanhu vanofanira kufavira ngoma nokuti usiku uchiri hurefu.
Toziva izvi zvakaoma mbudzi kana yasvika holiday zone, vazhinji totarisira kunge tine hama dzedu kumusha tiona mwatakapedza kuona kudhara, pari kana zvakamira zvakadai zvo zvinorwadza. On the meantime also kuti zvisavha malife evanhu, mbudzi kana chigore chiriko zvechiwa, you have to limit my movements. Tongota kutumidzira vanhu kumusha mari hazini tongozongoona after holiday yapera, maybe by next year pafree kumba mune movement iri boyo yekufamba.
Basi rezvoutano radzivisa nhasi kuti uwandu hwevanhu vavanikwa vaine mhando itsve covid-19 iyi wasvika pamakumi mashanu, asi uwandu hungangokwira nhasi manheru mushure mekuziviswa zvasvera zvichiongororwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Masangano eGrain Millers Association of Zimbabwe neConfederation of Zimbabwe Retailers avimbisa veruzhinji kuti pachange paine chikafu chakakwana munyika panguva yezororo rekisimusi negore idzva. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mukuru weJimas vatafadzwa musarara pamwe nemukuru weCRZ vaDenford Mutashu vaudza vatorwe naumuHarare nhasi kuti vanhu havafaniri kutenga chikafu zvematyira, sezvo chikafu chese chakaita sehupfu, chingwa, shuga, binzi nezvimwe chakawanda zvekuti munhu wese anokwanisa kuchiwana. Vamusarara vati makore maviri apfuura chikafu change chichinetsa munyika, asi gore rino chikafu chakawandisa nekuda kwezvirongwa zvehurumende zvekutsigira varimi zvakaita secommand agriculture. Vamusarara vatenda mabhanga akaita sebhanga IBC neReserve Bank nekutsigira sangano ravo pamwe nevarimi vachiti izvi ndizvo zvaita kuti nyika iwane chikafu chakakwana. Vati kubva muna 2017 kusvika pari zvino vaona rutsigiro rwemari inodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica ekutsigira mabasa ekurima chibage negorosi. Kunyange hazvo vamusarara vatenda hurumende neRBZ nemamwe mabhanga nerutsigiro rwavakawana, komiti yeparamende inoona nezvekurima inoti mapurisa neAnti-Corruption Commission vanofanira kuongorora GMAS nekusashandisa mari iyi zvakanaka. Komiti inoti vamusarara nesangano ravo vane mamiriyoni makumi maviri nemasere nemazana maviri ezviuru zvemadhora ekuAmerica havasina kushandisa zvakajeka. Mapurisa nezaki havana zvavati vaita panyaya iyi iri kupomerwa vamusarara nekomiti yeparamende. Zvichakadai vamutashi vati vakaronga nemasangano akaita seGimas nemamwe anogadzira zvinhu ayo akavimbisa kuti zvinhu zvichange zvakazara muzvitoro. Vatiwo nhengo dzesangano ravo hadzisi kuzokwidza mitengo panguva yezororo, vachiti vachashanda nemapurisa kana izvi zvichinge zvaitika.
Asi chatoda kuvimbisa vatengi ndechekuti Kisimisi inoi vachange vaine maguta, zvinhu zviriko. Vasamhanye mhanye havo kuti ndoda kutenga, paunoda kutenga furawa imwe chete wotenga mapakiti kana gumi, tenga yaunongoenderana nekuwana kwako uye nokwandirana nemhuri yako. Tisaite panic buying. Saka ndo chikumbiro chatinacho.
Pane zvamunokwanisa kuita here kunhengo dzenyu dzino?
Asi vamutashi vati havana zvavanokwanisa kuita nemabhizimisi asina kunyoreswa pamutemo, vachiti ndivo vanowanzokwidza mutengo nguva nenguva.
Dziko ndo chimwe chikonzero chamunoona parallel market ichiramba ichikura, maactivities anoitika ipapo, nokuti vana ava kana vakawana shuga vanokwanisa kutengesa nemutengo wavo kana kutoita zvirango izvozvo zvawataura zvekuti inini pana handidizi mudhora, unongoya nemahusa chete. Saka zvadare izvozvo zvinoomera mutengi anenge aine mari yaanenge atambira yahora neZimbabwe dollar.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi, vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vati masangano akaita serava mutashu haagoni kumisa mabhizimisi kuti asakwidza mitengo sezvo mabhizimisi mazhinji achishanda akazvimirira.
Vazhinji vari muinformal economy, saka wongo vamwe wacho vanogona vanenge vasiri muassociation havazvitambiri kana kuzvigashira. Nekuti association ingori inongounganidza maformal businesses vanenge vasina kunyaya kuwanda. Saka vazhinji vemabhizinesi vanotengesa vari muinformal economy.
Vatiwo chinokwidza mutengo inyaya yekuti zvinhu zviri kuwanikwa here kana kuti kwete, pamwe nekutiwo vanhu vane mari yekutenga here kana kuti kwete. Nguva yekupera kwegore, vashandi vanopiwa mari yebonus, izvo zvinoita kuti vawane simba rekutenga zvinhu zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakawanda kusanganisira vashandi vehurumende vanoti vari kutadza kutora mari dzavo mumabhanga. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena, uyo ari muchinoi, anotipa nyaya inotevera.
Nhasi vanhu vaswera vakazara pamabhanga akawanda muchinoi, Karoi nekadoma, vachida kutora mari dzavo dzemihoro pamwe nemabhonasi, asi mabhanga akawanda anga achiti hana mari yakawanda. Mamwe mabhanga akaita seZB neCBZ anga achipa vanhu vashoma mari uye achivapa mari shoma pane yakatarwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe yemadhora zviuru zviviri pazuva. Mumwe atadza kutora mari yake nhasi pabhanga reCBZ ndiva Emmanuel Mashoko, avo vati vafumobata jongwe muromo kuenda kubhanga asi kusvika nguva dzemasikati vanga vasati vawana mari. VaMashoko avo vanoti mari yavo yakapinda mubhanga muswa 29 mbudzi vati kupiwa madhora mazana maviri chete hazvina musoro.
Vari kulimita mari iri kunzi 200 asi hurumende yakati munhu ngapiwe mari yake izi. Hazvina kunaka nekuti mari yakanzi yakapinda musi wa 30 kusvika nanhasi vanhu hatisati atanga nhasi ndokutotanga vese nguva yese vanga vakamiririka. Now kubva musi wa 30 nhasi ndokutanga kupa, vakupa kudaro vari kulimita kuti mari. Saka hatichaziva kuti tiri kufamba sei. Saka tangusi inini pfungwa dzangu dzadze kuti zviri kuitwa mubhengi umu mukama havasi kuita zvinhu zviri proper. Panenge pane poor coordination between government instruction na iwo masenzera vari kuita.
VaMashoko vati chimwe chinhu chave kunetsa ndechekuti mapurisa, masoja nevasori vari kupindira mumitsetse pamabhanga.
Instead kuti vanhu vauya kuseni vamira vakaita pure, ngavachitorwa sezvavari nelist yavari kuita uko vari kuuya vachitora kunoku. Uya vamapurisa vari kuzvitisisi kuti tiri kutanga kupinda. Saka hapana balance yekuti vari kutora uku nekuku.
Mumwe mushandi wehurumende amai Gloria Nokwara vati vatadza kutora mari kubhanga ravo reNational Building Society vachinzi hapachisina mari. Vakuru vemabhanga emuchinoi anoti CBZ, NMB, ZB neNBS varamba kutaura nevatori venhau vachiti tibate vatauriri vavo kuHarare asi vanga vasingabatike pambozhanhare dzavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati kubhadharwa kwemabhonasi kwaita kuti kudiwa kwemari iyi kumabhanga kuwedzerwe zvakanyanya zvave kupa kuti paite mitsetse kumabhanga. Vachitambara vati mabhanga akawanda anga asina kugadzirira.
Kukonzeresa mitsara yatiri kuona iyi demand yemari yakwira apo nguva maservice servants vazhinji akatambira mabhonasi, saka izvozvo zvaita kuti demand yephysical cash ikwirewo, zvoita kuti vanhu voenda kumabhanga vachida kutora mari dzavo. Of course supply mumabhanga yanga vanenge vanga vasina kugadzirira nyaya yemabhonasi iyoyi, saka ndozvakonzeresa makiwo uyewo zvekuti vamwe vanenge vari kurara kana vamwe vari kutadza kuzange vachiwana mari nenyaya yekuti supply, nekuti kana ari mayusa anotonge achiimpotwawo, saka vanogona kuita masupply side disruptions in terms of availability yehard cash. Zvoita kuti mitsara irebe uye vamwe vatadzenge vachiwana mari pazuva iro.
Gurukota rezvemari vamutuli Mwive vakazivisa kuti vashandi vehurumende vanofanirwa kupiwa mari dzavo dzemabhonasi iri mari yekuAmerica, asi izvi hazvisi kuitika. Mumwe mukuru webhanga remuchinhoi asina kuda kudomwa nezita ati zvakaomera mabhanga kuti ape vashandi vehurumende mari yekuAmerica, iyo hurumende ichiisa mari yemunyika mumabhanga aya. Mabhanga akawanda muchinhoi anga achipa vanhu mari dziri pakati pemadhora zana nemazana mashanu, mari inoperera mukufamba kuenda kubhanga. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti riri kuremekedza nemubayiro Botswana nepamusana peurongwa hwayo hwakanaka hwokudzivirira vana amai vakazvitakura kuti vasatapurire HIV kuvana vavo vasati vazvarwa. Uwandu hwevanhu vari kutanga kutsvaga rubatsiro muAmerica mushure mekushaya mabasa hunonzi hwaramba hwakadzikira panguva iyo. Vashandirwi vari kutsvaga vamwe vashandi apo America iri kubuda mudambudziko rakakonzerwa nechirwere cheCOVID-19 zvichitevera kukura kuri kuita upfumi hwayo. Chirongwa chiri kuitwa neInternational Committee of the Red Cross chiri kubatsira zvikuru vanhu vanenge vasisazivikanwe kuti varipi mushure mekuenda kunotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa. Kudza Naimusengi anotipa nyaya inotevera.
Zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinosiya misha zvichienda kunotsvaga mafuro manyoro kunyika dzakasiyana-siyana, kunyanya South Africa. Asi havazi vose vanoita rombo rakanaka rekunowana upenyu huri nani, uye vakawanda vanosvikonyangarika vasingazivikanwe kuti varipi, vamwewo vachifa, hama dzavo dzichitadza kuzviziva nekukasika. Nekuda kwekuona dambudziko iri, muzinda weInternational Committee of the Red Cross kana kuti ICRC mudunhu rekuChamhembe kweAfrica wakaparura chirongwa chekuedza kuti vanhu vanenge vanyangarika seizvi vayanane nehama dzavo, uyewo kuti hama dzeavo vanenge vafa dziziviswe. Amai Cornelia Chiwedzerero, mugari wekumaruva ekwaChiremba, kuzaka mudunhu remasvingo, uye ndemumwe wevanhu vakabatsirwa pasi pechirongwa ichi. Amai Chiwedzerero vane mwana wavo mushakabvu George, uyo akabva kumusha achienda kuSouth Africa kunoshava sevamwe. Vanoti havachaziva kuti George aiva aenda kuSouth Africa gore ripi, asi aiva azvarwa mugore ra1981 uye paakaenda akabva angoti ziari ikoko.
Baba vake vakanga vashaika, saka paakangoona kuti hapasina mari yekuti ndiendese kuchikoro ndokubva atoenda kuJuni. Asi gore rakaenda handichazivi. Kubva zvaaenda haana kumbofona, nokuti kwakusati kwaona mafoni, plus kuti uwane mari yekuti unyange une foni kuti ndifonerewo wanga usingaiwani. Wakaenda asati asvika zero rokuti ndakatomupedzisira kuonana naye kare.
Amai Chiwedzerero vanoti vakazonzwa nezvechirongwa cheICRC chichitaurwa nezvacho nakanzura wemunharaunda mavo, vakanyoresawo kuti vabatsirwe. Tsvakurudzo yakaitwa neICRC yakazoratidza kuti George aivafira kuSouth Africa uye vakazoziviswa izvi muna chivabvo wegore rakapera. Kunyange hazvo izvo zvakavarwadza nekuvanetsa kutambira, vanoti kuziva chokwadi kwakavabatsira zvikuru.
Wanga anorudona mai zvakanyanya-nyanya achiziva kuti kuna mai vangu. Saka ndokubva ndatozopindwa kutoziva kuti wakambashaika. Kuita makore akadai asina kufunga kuti ndombodzoka kana ndodai. Ndakatoziva kuti mwana wangu hakuchina zvachose. Pamano kungogara unochingoti kuda uchasvika. Handisi kare kwaimbonzi vanhu vejoni vanendi vakaenda vanondoita makore makumi vozouya vachembera. Asi ini ndakatobata chokwadi kuti mwana wangu wakambashaikirako.
Amai Miri yemumachingauta avo vanogara muguta reHarare ndomumwe wevanhu vari kubatsirwawo pasi pechirongwa cheICRC. Amai Machingauta vanoti hanzvadzi yavo Green Kunze yaiita zvekutenga zvinodiwa pakugadzira motokari dzinenge dzafa kuSouth Africa achizozvitengesa muZimbabwe, asi kubva zvaakaenda kunyika iyi mugore ra2006 haana kuzodzoka uye haazivikanwi kuti aripi. Izvo vanoti zviri kukonzera kushushikana kukuru mumuri mavo. Amai Machingauta vakanzwa nezvechirongwa cheICRC nevebazi rezvekugara kwakanaka kwevanhu uye vanoti kunyange hazvo vasati vawana hanzvadzi yavo vanofara nerubatsiro rwavari kuwana.
Ndoda kutenda zvikuru zvechokwadi vari kuedza kuti batsiro vasi pari zvino havasati vaita sei vamuwanawo kana kuziva kuti ari kuti havasati. Bati vakamboedzawo vachitaura nesu vachiti kanselawo, asi totenda zvikuru pane vanowano vatinoonawo nekunzwawo vachinzi vawanikwa neRed Cross hama dzavo dzichifarawo vachiwana isu hatisati zvino.
Muzvare Temptation Gatsi vanoshanda nesangano reICRC muchirongwa chekubatsira vanhu kuti vayanane nehama dzavo ichi.
Vamwe vanonyura nekutsakatika muna Rwizi Rimupopo, vamwe vanopinda nemumasango oparadzwa nemhuka dzesango, vamwe vanosangana nemapoka emagumaguma vobirwa, vamwe vanobatwa chibharo, vamwe vanenge vapukunyuka vaya mumatambudziko esaiwaya vanowirwawo nezvimwe vorasikirwa neupenyu hwavo. Asi vazhinji vanenge vasina mapepa kana magwaro ekufambisa aya atingati passport kana chitupa kuti vazivikanwe kuti ndavanani. Izvo zvinozoita kuti zvisave nyore kuzivisa hama dzavo dziri kuno kumusha pamusoro pendufu kana kunyangarika kwavo.
Zvare Gatsi vanoti chirongwa ichi chave nemakore mashanu uye kusvika pari zvino kune vanhu vanosvika 24 vakabatsirwa kuti vayanane nemhuri dzavo, asi vamwe 20 vakanyoresa kuti vabatsirwewo havasati vawana hama dzavo. Muzvare Gatsi vanoti chirongwa ichi chiri kubatsira vanhu zvikuru kuti vakwanise kugadzikana mupfungwa nemumwoyo mavo mushure mekunge vayanana nehama dzavo kana kuziva zvinenge zvakaitika kwadziri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vachange vakaungana muMandava Stadium nesvondo vachipemberera kusvika kumagumo emakundano emukombe wechibuku Super Cup.
Premier Soccer League yamisa mitambo yese league ichipa nguva kufinari yechibuku Super Cup iyo iri pakati peFC Platinum neEngezi Platinum Stars muMandava Stadium nemusi wesvondo. Chimwe chezvikwata izvi chichabuda nemukombe pamwe nemari inoita iyo madhora zviuru makumba nomwe nezvishanu pachapera mutambo uyo uri kuunganidza mhuri yenhabvu muzvishavane. Hapana mangange mumutambo uyu sezvo zvikwata izvi zvikatadza kupedzerana munguva yakatarwa. Mutambo uyu unopedzwa nemapenareti. Asi aimbotambira maWarriors Dumisani Mupofu anoti mutambo uyu wakaoma zvekuti zvikwata izvi zvicharwa kusvika muextra time asi hazvizopinde mumapenareti.
Game rakaoma kwazvo because matimu two aya parizvino panguva inoi ndoo matimu ari kupisa, ndoo matimu ari kutamba bhora rakanaka and the style of play nemaplayers acho ari kuFC Platinum nekungezi akafanana. Game iroro richasvika maybe extra time.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti chiri kunakidza pamutambo uyu ndechekuti zvikwata izvi zvakanangana nekufadza vateveri vazvo nekutora mukombe vasingatarise zvemari iripo.
Mutambo uyu kuchange kuri kumakubu kasvi takatarisa vatambi vacho vese kuFC Platinum nekungezi kana pari pakupuhwa mari paya patinoti maincentive zvikwata izvozvo hazvinetseki. Saka vakomana ava homwe dzavo dzakazara apa chavarungotambira imbiri yekuhwina mukombe uyu.
Mpofu uyo akambotambira zvekare Capes United anoti semaonero ake pakugumisira FC Platinum ndiyo ichakunda asi nezvibodzwa zvishoma shoma.
I will give FC Platinum kuti inowina game but narrow margin because these two teams they are playing good football.
Asi mteveri wengezi Platinum Stars Muzare Fungai Muzane Namo vanoti mukombe ndewavo.
Ya, mandava imoma takavarova tikutovarova. Mukombe ndewedu hatikutotora.
Pamusoro pemukombe nemari chikwata chinotora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 rakatarisana nenyika. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mpalakazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
From the outbreak that we detected from Mashingo Teachers College and 8 under randomly pinned COVID-19 positive samples from the National Microbiology Reference Laboratory NMRL tested positive for the Omicron variant.
Ubikwa usukhona eZimbabwe umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus obikwa ubukhali othiwa i-Omicron.
Qhubeka siya phambili i-council sokufanele ukuthi ikuyenzele ukuthiwa informed dissemination good time ukuthi ingakasi kushedha amanzi iye ebantwini abantu bayexoxa labo bayengeja abantu bakhulumisane labantu batsho ukuthi ingozi ezingaba khona nxa sesishedha amanzi ngaba le ngozi ezinje ezinje.
Isihudo esiqhamuke elokitshini leChabalala extension koBulawayo sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umanisipala elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Kuhlelo oza Friday namhla silomculi wengoma zomdumo werumba uManyanyatha ehamba neqembu lakhe eLentale Spears. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Labantu asebetholakala belegciwane le-coronavirus liyaliqansa elizweni. Izolo kwabahloliweyo batholakala belegciwane leli bangaphezu kwenkulungwane eyodwa 1042, okulinani eliphezulu kakhulu kusukela ngenyanga kaNkwenkwezi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuqansa kwenani labatholakala bele COVID-19 ezikolo sokusethusa abanengi abesabela ukuthi ubhubhane lolu luzamemetheka ngesiqubu esikhulu koBulawayo nxa abantu bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane. Udokotela Mthabisi Bebe wakoBulawayo uthi okunye okwengeza leli nani yikuthi abantu abasalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Ye, amakhezi ze-COVID-19 aseyanda ayikhona eZimbabwe kuphela but emhlabeni wonke nje jikelele. Ngokubona kwami lokhu ngabe kubangelwa izinto ezimbili. Okokuqala ungabe kubangela ukuthi amazwe amaningi asekho kuma-lockdowns, abantu sebehlangana nje emcimbini emningi, iningi labantu kalisalaleli lokho kumele kwenziwe ekuvikeleni emkhuhlane we-COVID-19, abasagqoka ama-maski, i-social distancing ayisekho. Lokhu ngabe kubangela ukuthi ama-cases e-COVID eqale kuyanda njalo. Okwesibili, ezinsukwini ezidlulileyo sizwile ukuthi sokule new variant e-COVID-19 e-South Africa. Ngakho-ke ngokubona kwami i-variant le entsha esaba ngumuntu abantu abaningi ngabe kuyiyo esiyenza ukuthi ama-cases e-COVID-19 ayande njalo.
Unkosikazi Nomsa Khadebe, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kumgceke ukuthi leli nani kalisoze lehle kusikhatshana esilandelayo njengoba sesingena kukhefu lekhisimusi.
Ukumemetheka kwamanani e-COVID akwethusi ngoba siyananzelela ukuthi abantu besebelibele ukuthi kulomkhuhlane. Njalo sebegcwele yonke indawo, ama-masks asagqokwa. Kuhle ngoba siyananzelela ukuthi abantu sebebotshwa kakhulu, bebotshelwa nalawa ama-masks kawangagqokiwe. Khathesi sikhangela ikhefu elisi esiya kulo. Kuza kuba kubi kakhulu nxa abantu belokhu bengananzeleli, bengalandeli iziqondiso ezakhulunywayo ukuthi kumele bazenze.
Unkosikazi Yolanda Gumbo, umzali olabantwana abafunda kwesinye isikolo esikobulawayo, uthi kunzima ukuthi bazwisise ngomhlobo omutsha we-COVID-19 owe-Omicron.
As a parent lami nginje kunzima kini nxa isiphendukile so i-COVID yakhona and isigcwele emaklasini esikolo zabantwana. Vele kunzima because one as a parent vele bekwazi ukuthi are they still following the procedure yokuthi bavikeleyona imikhuhlane leyo, basasa bayasanitiza yini, i-social distancing balokhu bayenza yini, lokhu yini belokhu zama temperatures egedini ezikolo zabantwana.
Unkosikazi Rita Sithole, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi akakholwa ukuthi inani elikhulunywayo liqiniso.
Umkhuhlane ukhona asali, kodwa esikwalayo ngamanani aqanjwayo. Siyananzelela ukuthi khathe silanda ikhisimusi. Abantu abaningi bayabe bevakatsha bevela endaweni ezijiyeneyo. Lokho okwenziwayo kuzama ukuthi abantu bengahlangani ngoba singaphinda sibuyele lapho abantu abaphela khona nge-COVID.
Ngemva kokuqhamuka komkhakha omutsha owe-COVID-19 kwele South Africa leBotswana ngeviki edluleyo, inani lasebetholakala bele-COVID-19 libikwa seliqansa eZimbabwe. Iningi liveze ukuthi abantu abasalandeli iziqondiso ezakhitshwa ngabezempilakahle ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane lo. Kungalesi sizathu, ngolwesibili olodluleyo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uhle wethula iziqondiso ezilukhuni ezokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Lezi ziqondiso zigoqela ukuvala imingcele, ukungezelela isikhathi sokwaliswa kwabantu ukuhamba-hamba ese-curfew, ukuvala izitolo ngehola lesikhombisa, lokuthi bonke abangena elizweni kuzamele baqale bahlale bebodwa okwamaviki amabili, i-14 days, bengakahlangani labanye njalo bezibhadalela indleko yokuhlala ku-quarantine. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye, ingcitshi zolwazi lwesayensi ezezwekazi le-Afrika sezikhuthaze amazwe asefake imigoqo yokuvimba abantu abavela kuzwekazi leli kungena emazweni abo, ngoba amazwe la aselohlobo olutsha lwe-coronavirus oluthiwa yi-Omicron, ukuthi aphe ubufakazi bokuthi enze lokhu esebenzisa ulwazi lwesayensi. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumene ziyethulele abezindaba izolo, ingcitshi zezempilakahle e-Afrika zithe kuyadanisa kakhulu ukuthi ngemva kokuba ele South Africa leBotswana ebike ukuthi sekulohlobo lutsha olwe-coronavirus i-Omicron emazweni lawo mabili, kulamazwe ahlagijimela ukwethula imigoqo yokwethekela kulawo mazwe bengalazi zizathu zesayensi ezibasekelayo ukwenza lokho. Umnumzana Abdul Salam Gwe, isiphathamandla senhlanganiso ye-World Health Organization obona ngezimo eziphuthumayo e-Africa, uthi obekudingeka ukuthi South Africa leBotswana zixhaswe ukuze leli gciwane lingamemetheki, hatshi ukwethula izijeziso.
When a country detects a virus, is that country's surveillance system is good.
Le migoqo isifana lokuthi ele South Africa lamanye amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika bajeziselwa ukuthi inhlelo zabo zokucwaninga ngegciwane le-corona zisebenza kuhle kakhulu.
Umnumzana kuye uthi ukwethula imigoqo emazweni abika ukwanda loba ukutholakala kohlobo olutsha lwe-coronavirus sekungenza amazwe ahle azithulele okungafaka umhlaba wonke engozini.
The current travel ban that are happening in from many countries toward South African countries.
Akufanelanga kwethulwe imigoqo kungela bufakazi bescience obukhombisa ukuthi leyo migoqo isidingeka.
Ask from part of populations. I would just invite all the countries to respect the international health regulation and to make decisions that are evidence-based.
Enye ingcitshi ezempila kahle inkosikazi Niski Gumede Muyeletsi uthi iqiniso elikhona ukuthi akukaziwa ukuthi le gciwane laqala kuliphi lizwe njengoba evele semaningi amazwe asebike ukuthi ale Omicron.
The number of countries that are reporting the Omicron is increasing on a daily basis. It seems as if the majority of these countries that are coming in now are coming from abroad rather than being here in Africa. So we don't know where it started, and as said earlier on, we still need a very good scientific evidence to study further the molecular evolution of the Omicron variant.
Enye njalo ingcitshi umnumzana Ambrose Talisuna uthi umuntu wonke kufanele achayele izandla eSouth Africa leBotswana.
Start off from the point of commending South Africa and Botswana for having really complied with the international.
Siyabonga iSouth Africa leBotswana ngokuphumela obala.
And this really is in the spirit of transparency and sharing information, which is at the core of the international health regulations.
IBritain kube yilo ilizwe lokuqala kwenqabela ukwethekela phakathi kwayo leSouth Africa lamanye amazwe asezansi yezwekazi leAfrika kugoqela leZimbabwe. Kwasekulandela amanye amazwe eEurope kungakangeni ambalwa ezwekazi leAfrika. Kazangaphosise Maseko umongameli Cyril Ramaphosa wahle wachaza lelinyathelo njengelingadingekiyo njalo elithethwe kungasetshenziswanga ulwazi lwesayensi. Esekhuluma lamazwe e-Afrika lawo ethule imigoqo, umnumzana Ramaphosa uthe kawekele ukwenza njengalawo ayithumbe lokuncindezela i-Afrika. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa selumemezele ukuthi South Africa isingenile kuhlandla lesine lokuhlasela kakhulu kwe-coronavirus i-fourth wave. Lokhu kulandela kukhwela ngesiqubu kwabahlaselwa yi-coronavirus ngosuku. Ngimelestulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Isihudo esiqhamuke elokitshini leChabalala Extension sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umunicipala waleli dolobho elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Isikhulumeli sikamunicipala wokubulawayo unkosikazi Nesisampofu utshele iStudio 7 izolo ukuthi kulabantu abafika phose amakhulu amathathu ababanjwe isihudo lesi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kodwa sikuthola kuhle ukuthi abantu umbiko sikuthola oqondileyo ukuthi bavalwa amanzi, amanzi nje oyishedding le 72 hours, amanzi athe esebuya abantu ekunatheni kwabamanzi lapho waqalisa khona umkhuhlane wolo wesihudo. So ke ngokunjalo izakhamizi zilokucabangela ukuphakemeyo azinani ukuthi uhlupho lusuka khona phana emanzini. Ngobe kuvuleni kwawo kulapho kwazwaqalisa khona uhlupho lokuthi abantu bagijinswe iziso. So bayaphosa bayakucabangela ukuthi kutho ukuthi amanzi lawana abe le-contamination, abe lezinye inambuzane ezingaqondanga esezizwe sezenza abantu bathwale kanzima ngeziso. Ngokunjalo abantwana bagulile lanxa singakatholi umbiko womuntu ositshileyo, kodwa iningi labantu sebeseligulile. And the council ya-reactor ungafika eThabala bana eclinic fakwe le tent elikutshengisa ukuthi abantu ngoba sebekuye eclinic ukuthi baningi ngoba sebezobafaka i-tent bandle ukuthi bancediseke masinya bengajoyini ama-cues lawana ajwayelekileyo emaclinic.
Kahle kahle bathi kuyini okungaba kubangele udubo lonalolo?
Okungabe kubangele udubo lokuthi abantu bagijinswe iziso, izakhamizi zicabangele uhlupho lusemanzini. Ngesizathu sokuthi amanzi angene ku-shedding le 72 hours esiyazi ukuthi amanzi ayavalwa abe sevulwa after 3 days. Izakhamizi ezikhona labona abagijinswa iziso bathi bona ukuthi esokuvulwa amanzi abantu banatha ukuthi lana amanzi kulapho okuqalise khona lolu hlupho lokuthi abantu bahlaselwe iziso bagijime sebehlaselwe yile umkhuhlane we-diarrhea. Ngokunjalo ukuthi uhlupho asithandabuza ukuthi lusuka khona phana emanzini, kutsho ukuthi kulento eyenzakeleyo emanzini kwaba le-contamination, ama-pipes angabe be-contaminated. So khona kuye sikujo ukuthi I think siqhubeka siya phambili i-council sokufanele ukuthi ikuyenzele okuthiwa i-informed dissemination good time ukuthi ingakaqalisi ukushed amanzi iye ebantwini abantu bayexoxa labo engage abantu bakhulumisane labantu batsho ukuthi ingozi ezingaba khona nxa sesished amanzi ngoba le ngozi ezinje ezinje kwenqabela lezi ngozi ukuthi lingahlaselwa asithi kube le contamination amanzi nxa evula ukubaya lezi ngozi kungangcono lenzele okulalokho but sibona ngathi council iyaphuza ukwenza khona i-council isuke ibe reactive ngoba ngathi esiyeza ukuthi bathi bazavala amanzi kancane bazama ukuthi kube le mithi ezafaka emapayipini laphana ukuthi ngabona lezi nambuzane ezikhona phakathi zife bese kuvula amanzi kanti weyaseyin council khona kufanele vele ukuthi ngakuhle kwenzalo kungabi le ngozi bangabi reactive ngaboneke singakutho ukuthi sibalekele ingozi ngoba singakhohlwa ukuthi eluveve kwaba lehlupho olufana nayo walahlekela imphefumulo yabantu sathiwa abantu abaningi khona ngalo so ke i-council ayikunanzela ukuthi singangena uhlupho olufana nayo kodwa kuzakhamizi siyaqhubeka sixwayisa ukuthi ngohlupho olukhona bananzela amanzi nxa kungabavumela enale isayensi ejwayelekileyo ukuthi nxa ungathi uyacabangela amanzi ungangcono wabhoyile so izakhamizi siyabaxwayisa ukuthi khathesi amanzi nxa angazahambe asiwabhoyileni sibalekele khonoko futhi ukuthi sibe le ngozi enjengaleyo
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kulayifto lamhlanje sikhangela uqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obikwa uthelelwana lula othiwa i-Omicron. Ekulungiseleleni ukuthi kube lobulembu obukhululekileyo njalo obuthembekileyo yindikimba yombuso kamongameli Joe Biden lomsekeli wakhe uKamala Harris. Elemelika seliqoqe imizamo kahulumende lamanye amazwe ukuvikela uzulu welemelika lezakhiwo eziqakathekileyo ekuhlaselweni ngobulembu be-internet. Imizamo le isiqalile ukuveza izithelo. Ugatsha lwezomthetho kunsukwana isanda kwedlula lubike ukuba kulabadabuka kwamanye amazwe ababili ababotshwe ngoba besebenzise ubuciko bezobulembu ukuthi bahlasele ingatsha zikahulumende ukuze bazibambe ngamandla baphiwe imali. UYaroslav Vesinski odabuka kwele Ukraine wabotshelwa ukuhaza impehla zobulembu ebulenjini babantu abambalwa okubalisa lenkampani ekumsebenzi wezobulembu eKaseya ngenyanga kaNtulikazi. Lolu gatsha olwezemithetho lubika njalo ukuthi lwafumana imali eyizigidi eziyisithupha $6.1 million okuyimali eyayiphiwe uYegeviv noPoliani odabuka kwele Russia. Layo ukuthiwa wahaza impehla zobulembu ebantwini abambalwa ababalisa osomabhizimusi lengatsha zikahulumende esigabeni seTexas ngoNcwabakazi womnyaka ka-2019. Kumaphepha asemthethwandaba uVasinski loPolyanin bangena ebulenjini babantu abaningi bahaza impehla zobulembu ezithiwa Sodikanki River ukweba imininingwane yemitshina yamakhompyutha yamankampani. Ubugebengu bobulembu licala elikhulu kakhulu ekuhlaseleni ilizwe. UZulu Mathupha, umnotho welizwe lomvikela welizwe, kutsho umtshutshisi omkhulu welizwe leMelika uMerrick Garland. Umbiko wethu ucacile. EleMelika kunye labangani balo sindawonye sisenza konke okusemandleni ethu ukubamba abantu abahlasela ngobulembu laba bajeziswe bathathelwe le mali abayabe beyithathele abantu ababahlaseleyo. Umbiko wethu kuzikliwe lezi ucacile. Ungahlasela abantu abaseMelika siza kudinga, kutsho umsekeli kamtshutshisi welizwe uMonaco. Umongameli Joe Biden utshele umongameli wele Russia uVladimir Putin ukuthi eleMelika lizathatha amanyathelo ngendlela zonke ukuvikela uzulu weleMelika lezakhiwo zakhe ebubini bezobulembu obukhona. Yikho esesikwenzile, sisebenzisa amandla onke kahulumende ukwenqabela amagagasi obulembu angalunganga labadala lokhu ukuqinisa imizamo yokuzivikela
ukulungisisa udubo oludalwa imali yobulembu i-virtual currency ukubhadala lezi zikliwi lokuqoqa amanye amazwe ukulwisana lobugebengu lokukhulula ubulembu ukuze bungahlaselwa izikliwi zobulembu. Umongameli Biden ugcizelele wathi uzaqhubeka isebenzisa zonke izikhali ezikhona ukuvikela uzulu welemelika labangane bakhe kuzikliwi zobulembu. Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi lokhu eqhubeka ngomsebenzi wakhe wokulibazisa uZulu eZimbabwe lakwamanye amazwe. UNyathi uxoxe lo Ezra Chisasibanda weStudio 7 ngokukhula kwakhe njalo nangokuba imbongi.
People of the accursed world, tell me, what honesty is there when you are summoned onto the table to discuss peace, when you are disarmed and suddenly 4 bullets have to greet you and you say, peace, peace, all peace unto the whole world. Sinzalelwe ngakhulela eKafusi. KaFusi i-area nje enkudlwanyana kodwa kuloko indawo enyana okuncane ukuthiwa iBikinini.
iBikinini.
uBikinini kulomfulo okuthiwa ngokuBikinini. uBikinini yabona libizwe lavele esibhonweni ukuthi nazi iBikinini. Uchukuthi ukuthi okuncane ngokungifula okuncane uBikinini kodwa iKafusi ibiga area yikho lapho engizalelwe khona ngakhulela khona ngifunde khona kodwa ekufundeni kwami isikolo angisasithandanga ngoba Ezra wawuthi nxa khula ngaleyo ndawo there was no role model. Kwakungena umuntu okuthiwa lo nguye ovelele esikolweni. I-role model kwakungabobhuti bami nabomalume nabazawami babesiye eSouth Africa beyesebenza egold kuma-gold mines. Ikakhulu then lately ngabo 75-6 kwasokuleyo kuthiwa iwenela. Beyesebenza khona bebuya-ke umuntu ele-galaxy iradio so kuthiwa i-galaxy. Ebuyele ibhayisikili idikiwili abuyele into ezinhle yizwe esasizibuka thina okwesikolo ovela kithi hhayi kwakungela muntu okuthiwa osingathi ufundile uvelelela ye ngiyakwazi uprofessor Clever Nyathi uprofessor Makurane babekhona ngangisela usimbuzi zamazongo so i-combination yokuthi first akula role model efundile umuntu endaweni sibekuthiwa secondly umfula ugcwele third ukwelusimbuzi ngakho ke kwangenza ngazonda isikolo ngoba ngangihlala ngisemuntu
kodwa wacina ufundile
ngezikhathi ngacina sengizokwenzakela
ususe university eZimbabwe lapha sike kuzwa phela ukuthi uqaliseleni zokuhlabela uqaliseleni zokumbongi akusitele ke laba waqala njani telele.
No. Ubumbongi abuqalelanga e-University of Zimbabwe. Yikho engifuna ukukutshela bonke labancane abakhulayo. Baqalela kudala yabona nxa uthi wena usekhaya ubamba umvundla kumbeni impunzi kumbeni inqina umama wakho ekuchaya ngezitemo zakini ethenyathe emdluli Thariato Kwana emdlulo odlule ezinye kwasukela khonapho ngazothi ngezikhathi kulo uDr. Robert McLaren wayemfundisa wayengilecturer wami wangikhuthaza kakhulu ngikhumbula kuhle it was early 90s like 1991 ngikhumbula ngi-actor nguNelson Mandela and it was Rivonia trial ngisithi mina I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal that I hope to live for and to achieve, but if need be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Loge ngu Albert Nyathi imbongi elodumo obexoxa lo Ezra Chisas Banda. Sizaqhubekela phambili ngengxoxo le ngesonto. Uhlelo Woza Friday namhlanje silomculi wengoma zomdumo werumba uManyanyatha ehamba leqembu lakhe leNtali Spears. Iqembu leli lethule idlalade lalo elitsha elinesihloko esithi Undofa Ingondo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lentale elesine njalo lile ngoma eziyisikhombisa nangu umkokheli weqembu
ngibingelele okhulumayo uManyanyatha omfana kaFaith Nathi ngokuzalwa ngise Plan 3 endaweni yaseMambale esigabeni sakwaNtali. Iqembu leNtali Spears iqembu nje eliqala ukuba khona ngo-2015 siqala ukukhipha i-album yethu ethi Isithwalwa.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela yona eyisihloko ethi Undofa Ingqonto, Abasemnyameni, Imali, Birthday Ekufeni, Bantinti kanye lethi Lerato. Idlalade Manyanyatha balithola njani?
Uyaxhumana nami kunumber 061 921 6115, inombolo yase South Africa leyo ngoba vele ngomsebenzi se South Africa, noma bengena ku Facebook laphana bethi Manyanyatha and Ntali Spears.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Engathanda ukusho kubalandeli ukuthi siyaludinga usekelo lwenu ngendlela esezingeni eliphezulu kakhulu singabaculi berumba. Liziqhenye ngomculo wakithi werumba, liwazise abanye abantu njengoba nathi sayazi eyabo. Like siyadlala thina uhip hop, siyadlala omasikandi, kodwa labo bantu zotholthi abawazi umculo wethu. So asidlaleni umculo wethu siwazise abanye abantu, nathi singabaculi berumba sizobe siloke sikhuphula amasokisi laphana sirocka ngendlela esezingeni impela, ukuthi noma bewuzwa umculo wipi bezwe ukuthi umculo omnandi.
Uphuma ke enkundleni uManyanyatha leqembu lakhe leNtali Spears ngale.
Thank you.
ukani yesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Kubikwa usukhona eZimbabwe umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron. Isihudo esiqhamuke elokitshini leChabalala Extension sibikwa sesinganenwa ngemva kokuba umanisipala wakoBulawayo elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibhalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo-7:30 kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.